ndinofunga danho raifanira kutorwa nehurumende yeZambia ranga riri kuvabatsira paupoteri hwakavaita risingavadzosi kwavaiiza zvakare.
Vagoni, munoonawo sei danho reZambia iri?
Isusu hatingatongere zvarongwa nedare reZambia, asi chatinoziva ndechekuti pamutemo unotonga nyika dzakawanda, iya inonzi international law, hakuna munhu anopiwa upoteri kana achitiza mhosva dzinonzi pachirungu dziya macriminal charges. Unopiwa upoteri kana uchitiza mhosva dzekumbunyikidzwa kana kuti persecution inoitwa nezvematongerwo enyika. Sekuziva kwatiri kuita, hurumende yeZimbabwe yakataurira yeZambia kuti vabiti vari kutiza nyaya dzinosanganisira kuti vakapesvedzera vanhu kuti vaite zviri kunze kwemurawo, hazvinei nezvekumbunyikidzwa nekuda kwematongerwo enyika. Saka zvinogona kuti vekuZambia vakatarisa ipapo. Tingashorewo kuti kana magwaro atakaona akabuda ekuti matare ekuZambia anga ati vasadzorerwa kuZimbabwe, vakamirira kuti mitemo yavo ikoko ishande, asi vangodzorwa zvakadaro. Kana zviri izvo zvakaitika tingazvishore, asi hatingatongere zviri koko nekuti hatisi kunyatso kuziva kuti chii chakanyatsokuitika kuZambia ikokoko. Asi tadzokera kuno kuZimbabwe, tinoti isusu aiwa zvaitwa zviri pamutemo.
Sava Mutasa, munowirirana navagoni here apa?
Ndingangoti zviri kuratidzika kuti vanga vasati vanzi vane mhosva inyaya yokuti pavasvika kuZimbabwe vaendeswa kumatare edzimhosva, kureva kuti mhosva yanga isati yabuda. Saka vekuZambia vari kutaura vematare havanga vachiita chinhu chakanaka kuti vatarise nyaya yavo mudare ravo maringe nemutemo wepasi pose.
Vagoni, tiri kuonawo magweta ari kumirira vabiti, vari kuti vabiti vakaita zvekupambwa vari kuti abduction kubva kuZambia. Munotiwo panyaya yemagweta iyi?
Sekuziva kwatiri kuita, hurumende yeZambia ndiyo yakatambidza vabiti kuhurumende yeZimbabwe. Saka hatiziva kuti kupambwa kwavari kutaura kuri kubva kupi. Vakatambidzwa zviri pamurawo, vakamiswa pamberi pematare, matare apa mutongo wavo nhasi wekuti vabiti vatongerwa vachigara kumba, ndo zviri kutevedzerwa pamurawo. Hapana kumbunyikidzwa, hapana kodzero dzashorwa.
Tanzwawo veUnited Nations High Commission for Refugees vachishoropodza danho iri, munotiwo imi vaMutasa?
Kana veUnited Nations vataura kureva kuti vari kuziva zvavari kutaura, hatingati isusu United Nations yaita wrong payadaro. Tingangoti hedu isusu hatingati kudzorwa kwavaitwa kupambwa esuch, asi kuti hurumende yeZambia yaisafambira kutora danho iroro isina kutarisa nyaya yavo mumatare avo ivo.
Vagoni, nemuchidimbu tanzwa kuti vanzi vabhadhara mari yechibati senta $5,000 uye zvakasiyana siyana zvekuti vange vachienda kumapurisa kaviri pazuva nezvimwe zvakawanda. Munoona mutongo iwoyo uchikodzera here?
Tinoona sekuti zvinoenderana neudzamu hwemhosva dzavari kupomerwa, uye tinoda kurumbidza matare edu nokuti matare edu nevane zvita zvemutemo vateedzera zviri pamurawo munyika yeZimbabwe. Ndingangoti muchidimbu, United Nations tinoona sekuti vakurumidza kumedza kutsenga kuchada. Tinoona sekuti pamwe vakurumidza kutaura vasingaziye zviri kunyatsokuitika pasi apa. Hatingaone sekuti pane zvachorwa zvakawanda-wanda kunze kwokuti vekuZambia vanyatsokuteedzerawo murawo wavo. Nezvatiri kuona zviri kubuda iye zvinezvi zvinoita sekuti pane pakati tsveyame. Pamwe ndo zvaita kuti veUnited Nations vaturewo mashoko avo. Ibasa ravo rekuti vaite izvozvo.
VaMutasa, muchidimbu, munoti ine mutongo watonzwa kuti wapiwa uyu?
Hatinganyanyi hedu kutarisa pamutongo nekuti vagara vanga vachaenda kudare dai vanga vasina kupotera, asi nyaya iripo ndeyekuti dai vanga vapotera kana kuembasi yemuno kana kuti imwe nyika isiri Zambia, ndofunga nyaya iyi yaibatwa zvakasiyana nezvataona zvichiitika. Pangoita kuwakidzana kweZambia neZimbabwe, ndofunga ndokunge kwazonyanya kutora chinzvimbo chekutarisa mutemo wepasi rose.